kuti Joseph yakwanisa kubata vabati padzarondora vanogara kwaTsild. Avo vati vakarapa gomarara repasikarudzi rikapera vachiti vave kutodzidzisa vamwe nezvedenda iri.
Mukangoona kuti magariro avo akuchinja kunza kwaengaridza kuti vaenda kuzvaa kana baba kazhinji havado kuita inokuratidza kuti vanoteta mandiye kana kurwara nesofo mokunza kutomanikidza chacho vaenda kuhosipita.
Vapadzarondora vaendera mberi vachiti
kurapwa kwainoitwa prostate uku vanopinzwa nezvavanocheka nazvo nekunobuda wetuku voenda pakaburika yake vakacheka cheka kokuzwa vadare izvozvo izvozvo kusai inonzi kapata iye unongobva kana kapirisa kamwe chete chete kakunoenda kwaunoenda kukumba kanobva nwa ipapo wozochienda kumba iwona kasata yako iyeye uchinwa mvura yakati wandei kuitira kuti upfiki ropa renga riripo rere after about 7 days nesofoki ropa reharenga richipera ichipera rapera kudaro zvatokwana kapiriso kapuwa kaikatokwana watoe normal hapana kana problem zvona.
VaBenjamin Mazhinzu vanogara kubudiriro vati vakayambirwa nezvechirwere ichi zvokuti vanogara vachienda kunoongororwa gomarara iri nokuti vakaona hama neshamwari dzakawanda dzichifa nekusada kunopota dzichivhenekwa.
Chirwere chinoti kana chakubata vakawanda havazokwanisi kuitwa operation nokuti operation yacho inodhura. Vamwe vanongozongopedzera vararama upenyu hwavo hwose nekuiswa kateta. Kana ukaona wasangana nechidambudziko rakadai ngatikurumidzei kuenda kunana chiremba tinoongororwa prostate cancer.
Mukuru anoita zvedzidziso yezvedenda remagomarara akasiyana siyana musangano reCancer Association of Zimbabwe Love More Makurirofa vati gomarara resikarudzi ndiro riri kuuraya varume vakawandisa kudarika mamwe ose.
Dambudziko regomarara reprostate idambudziko rakakura kwazvo. Iye gomarara reprostate kenza iyi ndogomarara hombe kuvarume, ndokenza inonyanya kuuraya varume munyika yese yeZimbabwe.
Mukuru weCancer Registry iri pachipatara chepari renyatwa iyo iri pasi pebazi rezveutano vaeri chokunonga vatsinhirawo vachiti zvirwere zvegomarara zviri kuwanda chaizvo munyika zvokuti vamwe vanozoguma vazoitwa maoperation ekubvisa nyama dzinenge dzavhiringwa nedenda iri.
Dambudziko guru ratinaro kuti vazhinji vanozouya gomarara racho rapastage pamusoro.
Vachokunonga vanoti vanhu zviuru zvinomwe 7,000 vanobatwa nezvirwere zvegomarara pagore uye magomarara ari kunyanya kubata vanhu anosanganisira epasikarudzi, repazamu, remudumbu nemamwe. Mutevedzeri mukuru anoona nezvematenda asingatapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Justice Mudavano vaudza Studio 7 kuti hurumende ine urongwa hwekupinda munzvimbo dzakasiyana siyana ichidzidzisa veruzhinji chinji maererano nezvezvirwere zvisingatapuriranwe zvinenge shuga nezvemagomarara asi vati havo chirongwa ichi chakambomiswa nekuda kwemitemo yakatarwa nebazi rezveutano iyo isingabvumidze kuungana kwevanhu nenyaya yedenda recovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.